Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 15 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro zhinji hadzina kuenda kumabasa nhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raburitsa gwaro riri kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Asi hurumende inoti aya manyepo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nhasi vaita musangano nemiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro zhinji hadzina kuenda kubasa nhasi nechikonzero chekuti hadzisi kukwanirwa nemari dzemihoro. Nekune rumwe rutivi, sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinokurudzirawo hurumende kuti ikasike kugadzirisa nhuna dzevashandi vayo. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Sangano reATUZ raburitsa mashoko ekuti nhengo dzaro dzinodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana dzakundikana kuenda kumabasa nhasi sezvo mari yemihoro isiri kudzikwanira. Sangano iri rati nezuro uwandu hwenhengo dzaro dzisina kuenda kubasa hwaidarika zvikamu makumi masere nezviviri nechidimbu kubva muzana. Mashoko aya atsinirwa nemutauriri wesangano iri vaNation Mudzitirwa, avo vati havasi kufara nemari yakapiwa vashandi vehurumende kuti vabatsirikane nebazi rezvemari.
Chikonzero tiri kuratidza kututsumwa kupfurukidza nemashoko akaburiswa negurukota rezvemari vamutuli Nguve nezuro, avo vaitaura kuti havangazvikwanisi kukwidza muhoro yedu kubva pamutero yembwa yavari kutipa pari zvino. Varayiridzi vazhinji tiri kudya nhoko dzezvironda, tiri kutambura hatisi kukwanisa kuti tiende kumabasa, hatina mari dzemabhazi, hatina mari dzemakubhadharira vana vedu zvikoro. Saka ndozvinhu zviri kukonzeresa kuti tisakwanise kuti tiende kumabasa pari zvino.
Vamudzitirwa vati vanoda kuti mari dzemihoro dzibhadharwe ari maRTGS akaringana nemari inenge iri pamusika wemabhanga kana kuti interbank rate kuitira kuti zvavanoda zvese zvikwane pamari yavo yemihoro.
Saka chikumbiro chedu isusu ndechimwe chete kuhurumende kuti tiri kuda mari yedu yatinotenga, mari yataitambira ndiyo yatinokwanisa kuti kana vakatipa iyoyo tinokwanisa kuenda kumabasa, inongori indexed kuUnited States dollars chete.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zhou vati mari yaburitswa nehurumende kuti vashandi vaya vabatsirikane haina chairi kukwana. Hurumende yakaburitsa mari inoita madhora mamiriyoni mazana matatu emaRTGS kuitira kuti vashandi vaya vabatsirikane, zvichaita kuti mushandi wayo wepasipasi awane mari inoita madhora mazana manomwe.
Vairidzi vanoda mari dzokuti vabhadharewo maschool fees avana vavo. Maschool fees akakwira kubva kumari less than 2000 kusvika kuma 7500 mamwe akuita ma 10000 mamwe ma 15000 muzvikoro zvehurumende nemachechi saka kupa 700 munhu achida kubhadharawo school fees ye 10000 kana 15000 kana 7000 hamene kuti zvino zofamba sei but ndoyataitaura kuti tiri kuprimary taiziva kuti 700 minus 10000 itikandi 700 minus 15000 itikandi
vazhou vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro nekukasika kuitira kuti vashandi vayo varerukirwe neupenyu
zvava mutulinyuwe zvekutaura zvekushini izvi handioni sekuti mukuru dziri kudhonza zvakanaka izvi problemu yedu ndeyekuti varayiridzi havakwanisi kufunction saka tinokumbira hurumende igadzirise dambudziko rina varayiridzi vakwanise kuti vana vavo vaende kuzvikoro ndokuti vanodzidzisa vana vavo vamwe maisho kwazvo nyemba kutsvadzarungwa vachiziva kuti vana vavo vari mune vana vemaelits vavari kudzidzisa kwete kuti uite shungu kudzidzisa vana vavamwe vako vasingakwanisi kuenda kuchikoro chakanaka izvozvo ndo zvatinoda kuti zviadress ende kushin hapana zvaaita mashango rapata kufambira dhongi rakafa
munyori mubazi rezvemari vageorge guvamatanga vaudza studio 7 parunhare kuti hurumende ine chido chekubhadhara vashandi vayo mari dzemihoro dzinovakwanira asi homwe yayo yakabooka vaguvamatanga vati hurumende iri kushingirira kuti upfumi hwenyika husimukire kuti igokwanisa kubhadhara vashandi mari inovakwanira vaguvamatanga vaudza ubepanhaure herald kuti mari yekuti vashandi vayo vabatsirikane yasvika kuvashandi sezvo vachiti mari iyi yakapiwa vemabhanga nezuro ongororo yaitwa nestudio 7 yaburitsa pachena kuti vamwe vashandi vemamwe mapazi ehurumende vanga vari kumabasa tsvagiridzo iyi yaburitsa pachena kuti vashandi vehurumende vari mudhorobha vari kukwanisa kuenda kubasa sezvo vachikwira mabhazi ehurumende anoita dhora rimwe chete pamunhu asi sangano reapex council rakazivisa svondo rapera kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi zvachose kuenda kubasa sezvo dziri kuomerwa neupenyu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch raburitsa gwaro riri kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Gwaro iri rinonzi Human Rights Watch Report 2020. Hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekurega mauto achipfuura nekubata chibharo vanhu vairatidzira nevamwe vaisaratidzira gore rapera. Sangano iri rinotiwo vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kumbunyikidzwa uye mitemo inonzi nehurumende iri kuvandudzwa yakaita semopa iri kutoshandiswa kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Sangano resadak rinonziwo raita ndonda pakugadzirisa matambudziko ari munyika dziri mugungano iri kusanganisira South Africa, Zimbabwe neMozambique. Angola chete ndiyo inonzi iri kumboita zviri nani pakuvandudza mitemo kuitira kuti iremekedze kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inotiwo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaifanirawo kutongerwa mhosva dzavakapara pavakabviswa pachigaro idzo vaipomerwa. Mukuziya nezvegwaro iri tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavinga.
Tinoshora zvikuru mamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe mugore ra2019 pasi peutungamiri hwavamunangagwa. Tinoona kuti vanhu vava kunyanyisisa kutambura zvinhu zvakaoma, vanhu havana chikafu chaicho. Iko zvino vanhu vanovavarira kusvika 8 million havana chikafu, vari kutopona nekupema nekupuwa nemadhona chikafu. Gore rino kune nzara inotyisa inovhiringa kodzero yevanhu yekuwana chikafu chakaringana. Ndochekutanga chepiri, nyaya yezveutano, kodzero dzevanhu kuutano dziri kuvhiringwa zvakanyanyisisa nenyaya yekuti hakuna mishonga muzvipatara, hakuna vanachiremba, uyezve hakuna zvikwanisiro zvanachiremba muzvipatara. Vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu, madzimai akazvitakura takaona, zvinotyisa zvepasi chigare zvekuti vaenda kuna nanyamukuta vekuseri kwezimba vasakwanisa kupinda muzvipatara mugore ra2019. Zvakarezve hakuna mvura mumaguta vanhu vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka zvirwere zvekorera zvirwere zvetyphoid idambudziko guru rekodzero dzevanhu totizoti zvepakupedzisira mapurisa ainyanya kushungurudza nekurova vanhu vanenge vachitaridzira vachichitsumwa kuhurumende kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mapurisa oti tsvimbomugodzi
asika mapurisa ari kutiwo ari kuchengetedza runyararo evamavhinga vachiti vamwe vanhu vanenge vachiratidzira vanozoguma voparadza midziyo yevamwe vanhu vasinei nechekuita nekuratidzirawo
hakusi kuchengetedza runyararo kana vachingoita chimhukutira kurova munhu wese zvake nevamwe vanozvifambira vachiremadza vanhu vachishandisa pfuti dzine mbumburu dzinouraya zvese izvozvo kutyora mitemo nekutyora kodzero dzevanhu tinoziva isu takaongorora tikatozvibata kuti kune vanhu vakawanda vakarohwa vamwe vakapfurwa vasine mhaka vasingatozivi kuti kutevedza kwaita kuri kutya papi zvese izvi takaona kuti hurumende yavamunangagwa haina kutora matanho azere ekuti nharadada idzodzo dziri kumapurisa nekumauto zvisungwe
tichitarisawo iyo nyaya yamuchakabvuva Robert Mugaba maida kuti paitwe sei
zvainge zvakakosha dai madhirava anga ari mune zvakanaka kuti paongororwe kuti zvezvipi zvakaitika panyaya dzekodzero dzevanhu panguva yese yekutonga kwavo kusanganisira nguva yegukura hundi vanhu vawane donhodzo vakwanise kunyaradzwa
Vadhewa Mavhinga ndivo mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vanga vachitaura vari parunare muJohannesburg South Africa sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo muteedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi kuti tinzwe divi rehurumende
vari kutageta Zimbabwe nekuda kwemapolicies atiri kuisa ari mapolicies anoita kuti hurumende yedu inge yakabatana nevanhu vayo like previously takaita land reform program ndo yanga isingafaniri kunge ichiitwa vaifanira kunge vai vachitungamira varivo vachena vasingarasikirwi neivhura vakatora kumasateguru edu saka ndo pane nyaya yavo hombe mahuman rights edu tiri kufambirana neconstitution takanyora bumbiro redu romutemo 2013 ndo ratiri kutevedzera ka tiri kutevedzera nyaya yekuti vanhu ngavaende kumademonstration asi kana waenda kumademonstration wozvibata kauri kudemonstration ikoko hombe kashuwa kuti watevedzera mutemo demonstration yako yakarejestwa kumapurisa iri kuzikanwa mapurisa ari pamwe chete nemi muchidemonstrata muchiita exercise constitutional rights asi ikazenge yaa demonstration yekukwanya mashopu evanhu ikazenge yaa demonstration yekuluta nekuita zvisiri pamutemo mapurisa akava nekodzero yekuchengetedza mutemo ndo pavanezenge vakubata kavanhu kana waramba uchitiza uchidi uchiramba kusungwa vanoshandisa minimum force saka hakuna chinonzi human rights abuse muzimbabwe manyepo evachena vanoda kudzoka munyika muno kuti vazotora rupfumi rwedu vagogara matunduru zvavanga vakaita kare saka itsu not that human rights abuse kana that human rights record is a non-event it's not important kwatiri hatisitombozvitarisi insignificant to us hatisiri chinhu chatingagara pasi kutodiskasa kuti vati zvakati nekuti who are they in the first place isu tiri nyika yakasununguka tinonzi zimbabwe hatisi america kana britain
asika imika handi munenge muchizoda kudyidzana nenyika idzodzo vamutodi
tinodyidzana pakuremekedzana tichionesana kuti imi muri nyika yakazvimirira isu tiri nyika yakazvimirira saka tinodyidzana tichirisipektana
totarisawo imwe nyaya vari kutaura mugwaro iri ndeyekuti iyo vari kuti vamugabe mushakabvu vaifanira kutongerwa mhosva dzavakapara dzavari kupomerwa nevamwe dzekutyora kodzero dzevanhu
aizvo tingatonga munhu ari muguva here
vari kuti pavakabviswa ipapo vaifanira kutongwa
asi havana kutongwa ka ehe havana kutongwa nekuti nguva yacho yanga isipo hapana akasomudza nyaya yacho tine opposition munyika muno nemacivic organization dai varivo vakasomudza kanyaya akanzwa kuti kune nyaya yavhurirwa vamugabe kukoti hurumende yoona kuti zvine kodzero here kuti vatongwe yamungati isusu zanupf takati aiwa mumwe wedu asi nyika veposition necivic organization makanyora mapepa ekuvasungisa
muteedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunare muHarare vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nasi vaita musangano nemiriro yeAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Vachitaura nevatori venhau papera hurukuro iyi, vaNichols vati vakurudzira hurumende kuti ione kuti munyika maitwa nhaurirano dzemapato ose uye kuti hurumende ichengetedzewo kodzero dzevanhu.
Well, we covered a lot of issues. You know, started out by talking about U.S. assistance to Zimbabwe in the last year. We gave over $370 million in assistance to Zimbabwe in 2019, and we expressed concern for the current drought and economic situation in Zimbabwe, and we want to make sure that we are coordinating closely on our cooperation. We talked about issues of constitutional alignment, human rights, the reform agenda of the government, and stressed the importance of Zimbabwe moving forward in that area. And we talked about the issue of national dialogue. The national dialogue is something that should be broad and inclusive and bring all Zimbabweans together to find a way forward out of the challenges that this country faces.
Tataurawo nezvenyaya yenhaurirano, kutaurirana munyika kwakakosha, uye kunofanira kuunza vana veZimbabwe pamwe chete, kuti vaone kuti votora gwara ripi, kuti vabude mumatambudziko avakatarisana navo.
Ayo anga ari mashoko amanzwa kubva kumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols achiturukirwa wapo naJonga. Zvichakadaro vaNichols vati imwe nyaya yataurwa musangano uyu ndeyenzara iyo yapfunya chisero munyika. Vati America inova nyika inopa rubatsiro rwakawandisa kudarika dzimwe nyika dzepasi rose kuZimbabwe, icharamba ichibatsira vanhu vemunyika nezvekudya uye kubatsirawo kuti munyika mukwanise kuitwa mabasa ebudiriro anosimudzira upfumi. Kubva muna 1980 America inoti yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo vaChiwenga vanzi vabva vapinda mune mumwe musangano. vaChiwenga vakafanira kubata chigaro ichi sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pazororo, kunyange hazvo vari kumbodzoka kubasa, uye nhasi vange vari kuMozambique kwange kuchitoreswa mhiko yekutungamira nyika vaPhilippe Nyusi. Makatirira kuStudio 7, tirikutepfenyura tiri muWashington DC.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munyika yeZimbabwe, ndeyekuti tine hurumende isingaremekedze kodzero dzevanhu. Ichocho ndocho.
Iko zvino tokupai nyaya yezviri kusangana nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo vanonzi vari kurudzira zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvinyorese mabasa anenge achishambadzwa kumusha kuitira kuti zvigoenda kunosimudzira nyika kuburikidza neunyanzvi hwazvakawana kunze kwazvigere. VaMoyo vanonzi vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita svondo rapera nevamwe vechidiki unonzi Road to Davos, uyo unonzi waiwe wekutarisa nzira yekuenda kumusangano mukuru weDavos uri kuitwa mwedzi uno kuSwitzerland. Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira zvikonzero zvakaita kuti vanhu vabude munyika, pamwe nekuisa matano anochengetedza vanenge vasiya mabasa avo kunze vachienda kune dzimwe nyika kuti vakwanisewo kudzoka kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, Dr. Victor Chimutu, avanodzidzisa paBergen University kuNorway, kuti tinzwewo maonero avo.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munyika yeZimbabwe, ndeyekuti tine hurumende isingaremekedze kodzero dzevanhu. Ichocho ndochinhu chekutanga chakanyanyisa. wanu wakawanda wakabuda kunze kwenyika kana kuti varikushanda kunze kwenyika ikoko chimwe chakanyanyisa kuti wakawanda waiwa wabude kunze kwenyika zvine chekuita nezvematongerwo enyika kana kusafambiswa kwakanaka kunoitwa sarudzo nezvematongerwo enyika mukati menyika yeZimbabwe kana izvozvo zvisati zvachinja kana hurumende isati yaziva kuremekedza kodzero dzevanhu kana vanhu vachiri kumbunyikidzwa kana vanhu vachiri kusungwa vachigara muzvitorongo nekuda kwezvematongerwo enyika pasina mhosva dzavakapara kana vanotungamira vari muzvigaro zvikuru muhurumende kusanganisira maminista yavo vachiramba vachingomora upfumi hwenyika iye yatingati corruption pasina zviri kuitwa zvatinganyatsoona kuti hurumende iri kuedza kana kuzama kuda kudzivirira huru handione kurudziro iyi ichibatsira kuvana veZimbabwe vane ruzivo vari kunze kwenyika.
Kune vamwe vari kunze kwenyika vari kuti vanogona kunge vachizvipira kudzokera kuZimbabwe asi vanokundikana kutora matanhi iwaya nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zvakafanana nekuti kushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemagetsi nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo?
Ichocho ichokwado zvacho kuti zvinhu zvakadaro kana tingati maamenities nemaservices aya kana mapublic goods amataura iwayo anogona kuita kuti vanhu vanga vajaira humwe upenyu kunze kwenyika vachiwana zvinhu zvose izvozvo zvinyore nyore vangati kuti tiende kumba kusina zvinhu zvose izvi tinonotangira papi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakawanda maZimbabweans akawanda kunyanya vanhu vanofarira nyika yavo yeZimbabwe vanhu vanoda nyika yavo zvandingati zviya pachirungu vanhu vari patriotic vanhu vane kubatikana nezvinenge zvichiitika nehanya nezvinenge zvichiitika mukati menyika. Ndinoona kuti dai hurumende yanga ichiita mareforms andataura ya mapolitical and economic reforms aya ichokwadi kuti vakawanda vangadzoka kuZimbabwe. Asi chandisingaone pahurumende iripo chisingaratidzike chido chekuti vatange nhaurirano kana hurukuro kana matano ekuti nyika itangogadzirisika. Muchidimbu ndingangoti kune vana vakawanda veZimbabwe vari willing kana kuti vanoda kudzoka kumba dai hurumende yedu iri kurakidza kuti iri pazvokwadi kuda kuti igadzirise zvematongerwo enyika kana zveupfumi hwenyika pasina kuti tingangoti dai zvinhu zvose zvatotanga kuva zvakanaka mangwana.
Zvii zvikuru zvamungakurudzira kuti hurumende igadzirise?
Pane zvinhu zvisinganetsogadzirisa kana aya apa pachirungu anonzi malaw hanging fruits zvandataura izvozvi zvemitemo inombunyikidza izvi hurumende zvinhu zvainokwanisa kugadzirisa kana ichida kuburikidza neparamende.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunare kuBergen, Norway naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dzakaita chirongwa chekukakavadzana pamusoro pezvadzichaita kana dzikasarudzwa kuva mutungamiri wenyika. Tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipodendere kuti tinzwe maoniro avo nezvakaitika pakukakavadzana uku.
Ivatanga nenhau yehondo kuti kana iwe ukaitwa mutungamiri wenyika unosarudza sei hondo dzaunoenda. Kazhinji tinoziva kuti maDemocrats vanowanzoopoza kuenda kuhondo. Vazhinji vavo vanga vachitaura ivo kuti vanotanga vataurana neCongress vasati vaendesa vakomana nevasikana veami kuti vanorwa. Pazonyanyisa kuva nedebate yanga iri nyaya yekuti ko zvoitwa sei nemasoja ariko izvezvi kuMiddle East. Vazhinji vanhurume vese vari pastage vanga vachiti tinobvisa vashoma vashoma, asi muzvare Elizabeth Warren vati ivo vanenge vachida kuti tidzose vanhu vese vari ikoko kumba. Vati havaone pane chikonzero chekusiyira maamerican troops kuMiddle East nekuti hondo dzacho dziri kuramba dzichingoenderera hadzisi kupera. Imwe nyaya yambonakidza ndeyekuti vaJoe Biden navaBernie Sanders vanga vachidzoserana dzoserana pakuti kweiwe wakavhotera hondo yekuIran ikuIraq iwe wakavhotera hondo yekuAfghanistan kungorakidzawo kuti vava vanhu vava mugovernment kwenguva yakareba. vese more than 30 years. Saka vane ma mistakes mazhinji chewa vakaita avachafanira kunge vachizotsanangudzira ma Americans. Asi ndinoona sekunge vese vari kuti va Trump vadzosera basa rekuIran kumashure rekuita denuclearize Iran, nekuti Iran yabva yati aichaita nuclear deal, America yabuda mu nuclear deal racho. Asi vese vari kuti ivo kana vachizenge vave kutungamirira wenyika vanoona kuti vanokwanisa kutaura nema allies ekuEurope kuti nuclear deal idzoserwe pakare.
Debate ranhasi iri rakasiyana namamwe madebate here ari kuitwa nevanhu veDemocratic Party.
Iri ndorekupedzisira rakasiyana pakuti hapasisina munhu watinoti anobva kuminority group. VaAndrew Young ndokuzva kuti vachiri kuavapo apa even though vachiri kurana. Chimwe chakanyanyisa kusiyana ndechekuti raitwa after zvakaitika kuIran zviya nekuIraq. Saka rine nyaya dziri more current dzekuti vanhu vange vachitaura. Asi sezvo riri debate rokupedzisira zvinonzi izvo, anenge ahwina debate iri ndiye anowanzozohwina primary election ichange iriko muna February, kuti maDemocrats asarudze kuti achange akavamiririra achirwisana navaTrump muna November ndiani.
Pari zvino munoona sekuti zvakamira sei, wamungati ari mberi ndiani?
Pakaoma. Ndinoona sekuti base yemaDemocrats vanogona kunge vachida vaJoe Biden, asi vaSanders havasi kumashure uye muzvare Elizabeth Warren vanenge vari kudzokowa.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuMassachusetts. Vana vakawanda vezvaro zveZimbabwe vari kudzidza muSouth Africa vatadza kuenda kuchikoro pazvavhurwa nhasi muSouth Africa sezvo vana ava vasina magwaro edzidzo kana kuti study permits. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vanoti havana kukwanisa kuwana magwaro aya nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kushaya mari yaidiwa kupatara magwaro aya pamwe nekutadza kuwana matsamba ekumabhanga. Mutemo wakatanga kushanda mwedzi uno unobata vapoteri unosungira kuti mwana wega wega aine magwaro anoratidza pamire hutano hwake uye kuti abhadhare churuzana maviri emaranzi. Zviri kudiwa izvi zvasiya mumwe mubereki vaRashford Chifamba vachinetsekana zvikuru neramangwana revana vavo sezvo vari kukundikana kuwana zvinodiwa pamutemo.
Vana vatadza kuenda kuchikoro nenyaya yekushaya mastudy permits atakatadza kutora nenyaya yekuti aidhura. Paidiwa mari yakawanda kusanganisira magwaro ekubank kubva kuna vana chiremba, asi hatina kukwanisa kuatora nenyaya yekuti hatina zvaidiwa. Tichaziva kuti toita sei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kumasvingo uyewo vaine vazukuru vatatu kusanganisira vaviri vakaremara amai Otilia Muyangwa vanoti vapererwa nezano nezviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa.
Dambudziko rangu randinaro ndine vazukuru vangu vatatu vari muno, vaviri zvirema asi vanopinda kuchikoro chinonzi Francis Froshair uko kwavanoitwa physiotherapy. Asi dambudziko riripo nderekuti chikoro chavo chinotaura kuti chinoda mabirth certificate emunhu kuti vawane maID sezvo urema hwavo huchinzi vanofanira kupinda chikoro kusvika vapedza pachikoro ichocho. Saka ndodambudziko rangu randinaro.
Amai Muyangwa vanoti zvikoro zvemuSouth Africa zvinoti zvinoda mastudy permits aya kunyange hazvo vazukuru vavo vakazvarirwa muSouth Africa.
Vana ava vakaenda kuHome Affairs vakanopuwa aya mapepa okunzi sevana vakazvarirwa muno ndo avanongori navo. Asi pachine dambudziko rokuti gore negore vanongonzi tinoda maID certificate avo. Saka maID certificate avo anonetsa kubuda nemhaka yekuti ivo havasi vemuno asi vakazvarirwa muno. Ndobvamirira zvakaita.
Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti havana ruzivo rwekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakatarisana nematambudziko aya. Studio 7 haina kukwanisa kuwana mhinduro kumibvunzo yayakatumira kumutauriri webazi rezvemukati meSouth Africa vaDavid Hlabane kanawo kudivi rezvedzidzo muSouth Africa. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinopfuura kupfuura mamirioni matatu zinogara muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutarisa kurudziro yehurumende kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kuzoshandira munyika kuitira kuti upfumi husimukire. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Stanley Clem tichanga munaudze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 kuZibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
we talked about the issue of national dialogue. The national dialogue is something that should be broad and inclusive bring all Zimbabweans together to find a way forward out of the challenges of this country.
Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uhlanganelo saphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla wamxwayisa ukuthi kusungulwe inkulumo zokulungisisa ingxaki esibhekane lelizwe. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele eHuman Rights Watch yethule umbiko osola uhulumende weZANU-PF sithi uqhubeke ngokucindezela abantu ngomnyaka odluleyo. Ibandla lamademokrasi lakwele Melika libe lengxoxompikiswano yokugcina izolontambama iyowa ngabancintisanayo ukumela ibandla lelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uhlanganelo saphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla wamxwayisa ukuthi kumele uhulumende asungule inkulumo ezigoqela abameli benhlangothi zonke zempilo elizweni, kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare ngemva kwalomhlangano, uambassador Nichols uthe bakhulume njalo ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lokuhlonitshwa komthetho. Nanka amazwi akhe.
Well, we covered a lot of issues. We started out by talking about U.S. assistance to Zimbabwe in the last year. We gave
sikhulume ngezinto ezithiyeneyo. Siqale ngokukhuluma ngosizo oluphiwa iZimbabwe yiMelika. Umnyaka odluleyo siphe eleZimbabwe uncedo oluphezu kwe-370 million. Siveze ukukhathazeka ngendlala ekhona njalo sifuna kube lokusebenzelana ndawonye ukuze sihlenge uZulu. Sikhulume njalo ngendaba zokuhlonitshwa kwesisekelo sombuso langelungelo loluntu kanye lenguquko emele ibe khona ukuze eleZimbabwe liqhubekele phambili. Siphinde sakhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana okuletha wonke umuntu weZimbabwe ukuze kudingwe indlela zokulungisisa ubuzima obuselizweni.
Bring all Zimbabweans together to find a way forward out of the challenges that this country faces.
Lawo ngamazwi omeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols ukuhlaziya amazwi akhe. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxele lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kube into enhle kakhulu ukuthi umeli weMelika aye ahambise amagama njalo, ngokuba lawo magama afunga ngabantu amele abantu i-99.99% yelizwe leZimbabwe. Abantu bafuna ukuthi kukhulunyiswane kuhla kukhona wonke umuntu, hayi abambalwa mhlambe njengalokhu esijwayele ukuthi sikubone. Wonke umuntu ufanele abe khona, athinteke ukungena abazozonkolo abamandla ezizimeleyo, ama-political parties, wonke umuntu ongaba lombono kabe khona engcokwendezi kuyinto enhle kakhulu le.
Nxa esithi inkulumo lezi kumele zigoqele wonke umuntu, ngezinye indlela singathi iMelika kayamukeli inkulumo zePollard ezikhona phakathi kukamnankagwa lamabandla amancane.
Ayikazi yakufihla khona lokhu iAmerica ivele ime yacaca kulokhu ukuthi kayikwamukeli okwenziwa ngaphansi kwePollard. Bavele bacaca kusuka kwasekuqaleni ngokuba bekholela ukuthi kumele kube labantu abaningi. Igama lakhona mhlawumbe lingaqhubeka lokhu elikuthiwa yiPollard, nxa kuyikuthi ngabe-political parties kuphela. Kodwa-ke okukhulu okukhangelwe yiMelika yikuthi wonke ama-political parties kayabe khona. Ama-civil society organizations bekhona ezokukholwa babekhona, kungabi ukuthi iPollard yabalutshwane kuphela, ibe iPollard yabo bonke abantu ngakubeka ngaleyo ndlela abathintekayo, ngokuba usizo olukhona elizweni ngeke luphele nxa singamukelanga ukuthobeka. Wamukelwa wonke umuntu, wangena wonke umuntu. Lokho kuyingqobe kuyuhulumente, kubuye kube yingqobe kuye wonke umuntu ongaphandle ukuthi naye kazinikele ukuthi aphatheke ezingxoxweni, kodwa kube zingxoxo hayi ezokudinga izikhundla kuhulumende, hayi ezokudinga ukudla kuhulumende, kodwa kube izingxoxo ezizaqeda uhlupho phakathi kwelizwe leZimbabwe, ezizaletha ukuhlonitshwa kweconstitution, ezizaletha ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ezizaguqula umnotho, abantu babe lemali ethengayo, imali ekwazi ukubhadala ischool fees, kuzakwenza ukuthi umnotho abantu bakwazi ukuphila kuwo. Bangangena kulezo ngxoxo belaleyo njongo kuba yinto enhle kakhulu, kodwa bangangena befuna ukudla, akukhathalekile ukuthi sonke singaba khona kulezo ngxoxo, akulanto ezayilungela iZimbabwe.
Yena uChiwenga labanye bakhe kuzanu lakuhulumende, ubona besamukela njani isixwayiso lesi?
Asoze basithande isixwayiso ngoba phela akukaze kwaba injongo yabo ukubusa kahle ilizwe leZimbabwe, akukaze kwaba injongo yabo ukuthi abantu beZimbabwe bahlale kahle.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kusenjalo, inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, e-Human Rights Watch yethule umbiko osola uhulumende weZANU-PF isithi uqhubeke ngokuncindezela abantu ngomnyaka odluleyo lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethembise inguquko. I-Human Rights Watch iphe umzekeliso wokubulawa kwabantu abalitshumi lasikhombisa ngamasotsha lamapholisa ngoZibandlela, isithi kuveza obala ukuthi uhulumende kawahloniphi amalungelo. Ithi njalo abantu baqhubeka bebotshwa mahlayana bengavunyelwa ukukhuluma bekhululekile. Umgcini sihlalo webandla le-MDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi ngempela uhulumende kamongameli Mnangagwa kawahloniphi amalungelo.
UMnangagwa uvele uyephuna ulungelo loluntu. Sikhuluma kunje nje kobulawayo labalandeli bethu abanye lapho kulo umzaca khona. Umzaca labanye bakhe laba abathathu bathesire umqala lokuthi yibo abenza umsindo ngesikhathi lesana okwaba khona abantu bejengisela ngokuqhezwa kwentengo yamafutha yenqola zomlilo. Bahamba ekhothi bagwetshelwa iminyaka eyisikhombisa. Bebesekhani sithe ezilokhu ezihlezi zukuzuku seza kuthiwa nampo sebesusiwe ekami sebesejigurubhi. Lokhu-ke bephula ulingelo loluntu okungakhulumekiyo. Laba bantu yizalana zakobulawayo, izihlobo zabo zikobulawayo. Ake lingitshele ukuthi ngodube esilalo phandle lapha kulenqola zomlilo ngemali eswelakalayo ukuthi izihlobo lezi zizafikela ngubani eHarare. Sonke siyazi ukuthi emajeni lapha kufela kudla. So lezi zizalane ezinye lezi ezilisi, hayi sesithandazela nje ukuthi somandla angenele ngoba bazabulawa yindlala.
Abamajele bathi kungani bebahambise eHarare?
Sike sikhuluma nabo basazisa ukuthi abamajele balelungelo, umthetho uyabavumela ukuthi bajintshajintshe abantu and njani akumelanga sibuze ukuthi bajintsheleni. Sase sifake isizathu sokuthi hayibo, into esiza sibuze yikuthi laba abantu bahlala kubulawayo uzabahambise ebabona ngubani nxa sebeseHarare? Ngikhuluma kunjenje baseHarare eNtunga esingakwaziyo ukuthi ukudla bazakubona ngaphi, le nto ile mfuno zami bazazithola ngaphi, ngoba akula ozakwanelisa ukuthi agade ibhasi ngabo-500 bondi lawo uyefika eHarare lapho ozalala khona kakula. Umelele ukuthi uhambe ejele, ufike ejele khona kamele ubaphathele ukudla, ukudla ngikhona ukuthenge ngani, imali yonke iziphelele ebhasini. So kuphumeswa bana ukuthi umnangagwa uvele uyephula ulungelo loluntu kuleli lizwe kulezi nsuku asisela malungelo.
Lo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixhume njalo ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena osole kakhulu imbiliko ye-Human Rights Watch esithi ingamanga.
Amazwe la nje ngabantu abangathandi ilizwe lethu, amazwi ezitha zabantu ezifisa ukuthi ngabe ilizwe lethu liba ilizwe elingalamthetho. Ilizwe akunalizwe ntingameli elingalamthetho walo. Kwalathi nje sikhuluma ngabo America, bona abantu abenjani abanemithetho yabo ethile abayibumbayo elandelwayo. IZimbabwe nje ilemithetho yayo emele isivikele, yenze yonke into ilondoloze. Yazi ngingakutshela, ngikunike isibonelo njengento yena evakala ngoJanuwari laphana abantu behamba besithi bayademonstrata beluphi izinto zabantu. Khonokhona kuvunyelwa uhulumende nayeke laphana yena asavikelanga abantu bakhe. Izaba neZimbabwe zimele zivikelwe. Uyazi imizwe lethu ntungamelile ukuphula. Ungahamba nje amazwana la ngomakhelwane abo South Africa, uyathela umuntu eZimbabwe okwenzakala eSouth Africa kwenzakala eZimbabwe. Uyathela abantu bethu ngokudubula umuntu kungabi indaba zakhe. Abantu bakuthina ngokubakatholakala. EZimbabwe akwenzakali khonokho. EZimbabwe ilizwe leZimbabwe lomthetho nabalondolozi bemthetho bayawubamba umthetho ulondolozwe ngendlela. Yikho kudingakalayo khonokho. Ilizwe lethu alisoze libe lilizwe liphila lingenamthetho. Naba batho njalo abafisa ukuthi ilizwe lethu libe ngamahlanga nje, kodwa awusoze kutholakale khonokho.
Yebo, kwaba lokugqekezwa kwezitolo ngozibandlela, abantu bantshontsha, kwaba lodlakela, kodwa amapholisa lamasosha ahlasela abulala abantu. Bakhona njalo abanye abesifazana abathi badlwengulwa. Ayisiko kwephulwa kwamalungelo yini khonokho okukhulunywa yi-Human Rights Watch?
Uhulumende kaMnangagwa akwenzileyo yikuletha itokuthula, ukuletha ilungelo loluntu olugcweleyo olubonakale ngokwayenzakala kukhetho oludlulileyo, olaba lokuthula oluphelekezelwa ngama-by-elections. Kulokuthula kula muntu etshaywa, kula muntu othi abantu bayazigaqathela bakhululekile, kulokuthula okumangalisayo. Umongameli uMnangagwa uzamile kakhulu ukuthi ahloniphe ulungelo loluntu ngendlela ebalulekile kakhulu. Yikho abantu bezenzela ama-demonstrations, into yakade besenzela, kodwa khonokho bese bedelela makasenza ama-demonstrations ngaleyo ndlela.
Lo ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF, bexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla lama-Democrats selilungiselela ukhetho lokudinga ozamela leli bandla. Kukhetho lokudinga umongameli kulandela ingxoxo-mpikiswano yokugcina eqhutshwe izolo ntambama e-Iowa ngabancintisayo. Abaphatheke kuyo babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tom Steyer, Pete Buttigieg, lo nkosikazi Amy Klobuchar, lo nkosikazi Elizabeth Warren. Abakuhluzileyo kubalisa izempilakahle, ezemfundo lokunye okuninginingi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusaze. Njalo siqale ngokumbuza ukuthi umkhosi wayizolo ulethe inguquko na kwabancintisayo.
Kungathi abaphambili lokhu bephambili, kodwa ngibona ungathi u-Amy Klobuchar wenze kahle kakhulu izolo ku-debate. Ama-ratings akhe azokhuphuka. Sizozwa mahle bebhekisisa ama-polls ukuthi aphuma kanjani. Biden, I think ekugcineni ube strong, kodwa phakathi laphakathi lapha ubengatshengisi i-energy engingathi uyayi-expecta emuntwini olidayo, kwenzela ukuthi i-leadership yakhe iqhubeke elokhu ekhokhela. Ungathi uloku donda, bengekho i-focus yakhe, ayikho, ibingekho lapho kakhulu. USanders wenze kahle, kodwa usuke waba lodubo lolo lokuthi wangathi ukukhona kwenzayo lo Warren, olaphathela khona Warren ukuthi umuntu wesikhosikazi akabona ukuthi angawina i-election. So I think indaba le ngathi iyamphazamisa kancane nje
ku debate ngoba iye yavela lapho and bese kumele defend.
Yena ke unkosikazi Warren uqhube njani? Siyabona ukuthi ukungxoxo mpikiswano ezedluleyo bekuthiwa wenza ngcono.
Well, ningathi yena uqhubeke the way avele ebenza ngakhona kuma debate asedlulile. I think okuqhakathekileyo kimi ukuthi angiboni ukuthi kulama debate ungabe ulokhu ugcizelela into eyi-one over and over and over. I think kumele ungathi uyatshengisa ukuthi ulamanye amacebo, lamanye ama-ideas omele uze lawo. Lo yena uWarren uza ele energy kakhulu etshengisa ukuthi hhayi uzimisele vele and I think wenze kahle nge-standard leso esesisijwayele ngayo. Kodwa mina ngiyathanda ukuthi ngizwe ama-ideas are different, atshengisa le some i-flexibility ethize kwezinye izinto ukwenzela ukuthi ukwazi ukumuvela to the middle, ngoba ekugcineni umuntu ozowina i-election umuntu ozo-appeala not only to ama-democrats but ozo-appeala kuma-independent even nakwamanye ama-republicans angavumelani lo Trump.
Lo mnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe bexoxa ecingweni ekhona pha eMelika. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo kahulumende yokuthi izizalwane zelizwe ezisebenzela phandle zazisebenzele ekhaya. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wabele Melika ubikwa esemele ukulobelana isivumelwano esitsha sokuthengiselana lomsekeli wenhloko kahulumende yakwele China uLiu He esikhangelelwe ukuqeda ukufuthelana obese kukhona phakathi kwamazwe omabili okwesikhathi eside. Kunabantwana besikolo abambalwa kanye labantu abadala abalimele engozini yokufafazwa ngephetrolo yindizamtshina ebivuza lawo mafutha esigabeni seLos Angeles izolo. Ekwethulweni kombiko ophathelane lokulondolozwa kwelungelo leluntu ezwekazi le-Afrika walonyaka ngabenhlanganiso ye-Human Rights Watch okwenzele kwele-South Africa, ele-China litheswa umlando wokwephula ilungelo loluntu lokuncindezela abantu kulelo zwekazi. Abenhlanganiso emela ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi isilinganiso esedlula amachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini 90% samalunga abo behlulekile ukuphindela emsebenzini izikolo zivulwa besithi baswele imali zokugada njalo leholo labo laleneli indleko zabo zansuku zonke. Bekungokufanayo njalo leyinye inhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe layo ethi amalunga awalayo leyo mali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbiko yabenhlanganiso zababalisi elizweni ezithi AR2s le-PTUZ iza ngesikhathi izikolo sezilensuku ezimbili zivuliwe elizweni. Obona ngezokukhulumisana lokusabalaliswa kwemibiko esigabeni seMathebeleland North ku-R2s unkosazana Mercy Mpata ulandisa ngenhlupho ababhekane lazo.
Sibona lamanye amanye ama-unions asehlekelana le-R2s ukuthi benga hambi beyesebenza ngoba iholo labo lingakhutshulwa. Esicela ukuthi i-government ize izikhalazo zababalisi bakhutshulele iholo labo libe at interbank rate.
Okudanisayo unkosazana Mpata ethi yindlela uhulumende aphatha ngayo izikhalazo zokungeneli kweholo lezisebenzi zakhe.
Amazwi akhulunywe ngu-Minister of Finance of Economic and Development Professor Mthuli ethi angeke azakhuphule iholo lababalisi abasebenza kanzima liziswe ubuhlungu ababalisi abasebenzayo okubangele ukuthi ababalisi bangabuyeli emsebenzini ngemva kokuvula kwezikolo.
Umkhokheli we-PTUZ uDr. Takabafira Joe Uthi laleyo mali uhulumende ayiphe izisebenzi zakhe ukuba zisizakale eye cushioning allowance ababalisi lokhe bengakayitholi.
And we hope that government will mellow down to a more constructive approach that addresses our dispute of right.
Sinethemba ukuba uhulumende uzalukhangelisisa lolu daba ngendlela elungisisa lokhu esikhala ngakho. Esikhala ngakho yikuba uhulumende waphongukwehlisa iholo lezisebenzi lusikela kumali engange-500 yakwele Melika yehla yaya kwephose eyi-$35 yakwele Melika.
Lanxa bengayithola leyo mali uzo uthi ingasoze yanceda kangako ngoba ivele inganeli kundleko zabo zansuku zonke. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe kanye lenhlalakahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa ukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise lolu daba.
Udaba lolu solunzima ngokuthi khona uhulumende akulanyathela ake alikhuluma ukuthi engazama ukwenzani. Siyakwazi ukuthi iningi lezikolo ngezikahulumende kungaba kusemadolobheni kungaba kusemalokitshini kwezinye isuku lasemamishini njalo. Ma uhulumende engungela akukhulumileyo ilizwe ligcina lisiba lamahungahunga amaningi.
Untungakwa uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukululungisisa lolu daba nxa kukhangelwa okuthe kwenziwa esikhathini sangemuva lapho ezinye inhlangothi okubalisa odokotela betshengise ukukhonona kwabo ngeholo elinganeliyo. Sekule mibiko ethi ababalisi abaningi ezikolweni zemadolobheni agoqela eHarare batshele izifundi ukuba ziyetshela abazali laba bahlawulelayo ama-school fees ukuba abasoze benelise ukuzafundisa nsuku zonke bezokuza kanye ngeviki kuphela. Kodwa izisebenzi zezinye iingatsha zikahulumende eHarare ziqhubeka zisiya emsebenzini. Uhulumende lokhe eqhubeka ngengoma yakhe yokuthi akala mali yokubengezelela iholo ngesilinganiso esifunwa yizisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe zithi kazisoze zilalele inkuthazo kahulumende yokuthi kumele ziphenduke ekhaya ngobuningi bazo. Ziziphatheka kumizamo yokuvuselela ilizwe. Inkuthazo le yethulwe ngumphathintambo obona ubudlelwano bezileZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kunsukwana ezedluleyo. Omunye wabathi abasoze balingi ngunkosazana Kimberly Bebe yena ohlala kweleBhilithani.
Khathesi uhulumende uyehluleka ukubhadala ama-civil servants imali. Manje nxa abantu bezathiya amazwe bechiye ama-salary abo ale-steady income, bebuye khona ngapha eZimbabwe bezodinga imisebenzi, bengasoze bephiwe inholo enhle kumbe inholo e-right. Mbone ngani into leyi is very impossible. Uhulumende weZimbabwe kaqale, baningi abantu abahlale eZimbabwe abadinga imisebenzi abafundileyo. Baningi abantwana abaqeqeshileyo abalama-O-level, ama-A-level, lama-degree, abadinga imisebenzi abafundileyo. Yindaba uhulumende engabachathi bona maqala bengakadingi abantu abasemazweni. Uhulumende weZimbabwe kayekela amanga, akayekela amanga, akayekela ukuye ngabantu. Abaqale basorte out imesi yabo, abaholise o-teacher, labonesi, namadokotela, nama-civil servants. Ababaholise imiholo elingeneyo, umholo okwanisa ukuthi bakwanisa ukugcina imuli zabo badle. Khathesi ama-civil servants abaholi imali eyeneleyo, abaholi imali ekwana anything. So uhulumende kayekele ukuqamba amanga lokukhuluma i-wishful thinking. Uhulumende weZimbabwe usethembise abantu kakhulu amanga and njalo abantu sebediniwe ngamanga kahulumende.
Kodwa uthi lina eliphandle kwelizwe yini elilobungcwethi obungcono obungavuselela umnotho?
Hayi, iliqiniso ukuthi abantu abaphandle kwelizwe bale experience bala ma ideas okuvuselela umnotho. Kodwa iproblem abantu babe njani bezosebenza labantu abangamasela abakuzanu PF? Bangamasela abantu bezanu PF abasebenzeki labo and labantu bangikhona bale bad reputation umhlaba wonke yokuvusela ne-corruption. So iproblem okumele bekhona kumele kulungisiswe kube ne-election e-free and fair, abantu bekwanise ukuvota kuhle bevotele umuntu abamfunayo. Azazathi vele abantu have lost hope in Zimbabwe. I-political crisis eZimbabwe has not changed at all.
Lo nkosazana Kimberly Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani. Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu kwele South Africa ngomthetho omutsha olawula ukuhlala kweziphepheli elizweni lelo. Abamela ilungelo lazo betshaya phansi ngentonga besithi sebecabanga ukuya emthethwandaba kuyaphikisa lomthetho. UBenedict Nhlapho sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eSouth Africa.
Unkosazana Sharon Ekambarami wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu kwele South Africa wemba phansi sithi ngeke bavumelane lomthetho owalisa iziphepheli ukuphatheka kwezombusazwe ubafune incwadi zokuthi bangobani sengathi basuke emazweni abo besiya kukhefu kanti ngapha bayaliswa ukuyadinga lezo ncwadi emahofisini abameli babo kwele South Africa.
If they are enforced, we'll put our...
Le mithetho yephula umthetho wesisekelo sombuso, imithetho ye-African Union, le mithetho United Nations elawula ezokuphephela.
Ngakwelicele umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi uthi kungenzeka ukuthi eminye yale mithetho ibhalwe ngendlela engacacisi kahle abebefuna kufezwe ile mithetho.
All we are saying is if people must get involved in those political activities, we need to know they need to...
Esikuthoyo yikuthi nxa befuna ukungena kwezombusazwe kufanele basitshele. Kulabo abangenayo abangelazo incwadi zokuthi bavelaphi kufanele basichazele ngokucacileyo.
You arrive here without any documents. Can you imagine how many countries we have crossed?
UMnumzana Amir Sheikh wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uthi ukupha iziphathamandla zogatsha lwasekhaya ilungelo lokubopha lokuvalela iziphepheli ezicatshangelwa ukuthi ziyingozi kwezokuthula ngenye yezinto eyingozi layo. Akavumelani njalo lokuthiwo yilo mthetho ukuthi abafuna ukuzophephela kufanele bathole ivisa yokungena elizweni engcaleni.
Chapter 2 of the Constitution of South Africa gives every asylum seeker and refugee.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvota.
Omunye umthetho emitsha le ithi uzafuze ozophephela olabantwana lomfazi aveze ubufakazi bokuthi ngabakhe bengakemukelwa. Unkosazana eKhambarami uthi le imithetho ibambene lemikhuba yezenophobia.
Fits in with what we phrase as institutional xenophobia.
Lokhu yikucwaswa kwabantu bokuza ngenxa yobuzwe babo ngoba kuthiwa bazothathela abakuleli amathuba empilo.
Deal with the quality of decision making. That's where the problem is, and I want to underscore that.
Kodwa kumphathintambo umntu waledi uthi akunjalo.
There's something I would hate which happens in this country. Every time you mention
ngiyizonda lento eyokuthi singakhuluma ngabakwamanye amazwe ngapha kuhulumende sekuthiwa silezwe xenophobia. Thina sifuna kulandelwe umthetho.
Try to put order. It's not because we are xenophobic. Every country wants order.
Uthi ke akufisayo ukuthi kukhulunyiswane lenhlanganiso zeziphepheli lezi athi ukuthi uhanjiswane emthethwandaba.
I'm still invited.
Kungenzeka kukhona eminye yale imithetho engabhalwanga kuhle. Ngiyanxusa ukuthi abeze sikhulumisane.
The things done by officials.
Ngokutsho kwenhlanganiso yamagqwetha lwela ezamalungelo oluntu, iSouth Africa lesiphephele eziphose zifike izinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye 89,000. Kanti ke phezu kwalelinane kulabaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Abasamelele ukucutshungulwa kwezicelo zabo zokuphephela okulinani lapho okulabe Zimbabwe abaningi khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umeli wemelika iZimbabwe umnumzana Brian Nichols uhlangene lomnumzana Chiwenga namuhla umxwayisa ukuthi kusungulwe inkulumo zokulungisisa ingxaki ezibhekane lelizwe. Esilugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.